Muzvinafundo mavhima vanoti hurumende inonzwisisa kuchema chema kuri kuita vamwe vari pamudyandigere.
Takawedzera kumapensioners mari yavanotambira kuti inzane ne$60 iri minimum, zvichireva kuti vamwewo vanenge vane mabrackets ari pamusoro vanenge vachitambirawo yakati kuti inonosvika maybe kuma300 and something ikoko. Asi chatinofanira kuyeuchidzana ndechekuti pave kuda kuti tione kuti tingarambe takabata value yemari iyoyo sei, nekuti pavanozoenda kunotenga mitengo yezvinhu inenge yakwira, uye vanenge vachitengesa vachireta ne rate repaparallel market. Saka zvinonyanya kubata upenyu hwemapensioners. Saka zvakakosha kuti tirambe tichitarisa nzira dzatingaita nadzo kuti tikwanise kugadzirisa ipapo mapensioners edu arambe aine value pamari yatinotambirisa. Saka tinoramba tichitarisa nzira idzodzo.
Nyanzvimira dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vatendawo kuti mari iyi ishoma.
Mamiriro ezvinhu muZimbabwe ndeyokuti auction rate iri kushandiswa iyi haisiyo iri kushanda. Iri kushanda muZimbabwe iparallel market rate ayapfuura $200 kudhora reUS. Saka tikashandisa iyoyo munoona kuti 6,000 inenge ichienda pa$30, zvichireva kuti inenge itori pasi pelevel iri kutaurwa naminista ye$60. Saka pari zvino haibatsiri kupundusa upenyu nduramo yemunhu ari papensheni. Saka nyaya yemapensheni inyaya zvakare inofanira kunyatsoongororwa zvakasimba, nokuti kana waita pensheni unenge washanda washandira nyika yako, zvekuti unofanira kunge kana zvinhu zvakamira zvakanaka wakuendawo pamudyandigere. Hakusi kudya ugere zvako, nokuti wakatoshanda wakatoita pako.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatiwo vari pamudyandigere vachiri kuomerwa neupenyu zvikuru munyaya dzezveutano.
Vanhu vari papensheni vakati wandei vanhu vakura vanenge vasvika makore 60 kana above. Vanhu vakadaro vanobatwa nezvakawanda paupenyu. Vanodhake yakati wandei vakawanda vane zvirerorero zvakasiyana siyana sevanhu vakura. Zvinotowanika nyama dzinenge dzaneta. Saka vanenge vachita ke yakati wandei vanoita mari yakatini wandei kupfuura yataurwa iyi. Saka tingati mari iri kutaurwa kana iri mari yemapensioners tiri kuona kuti inogamuchirwa zvayo, asi haizokwani kuchengeta vaya vanenge vagere vasingaendi kuvasa nenyaya yekuti iyo zvino mishonga inoda mari yakati wandei.
Munyori mukuru urimwe sangano revari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko vatiwo panotanga kubatwa zvimwe zvirehwarehwa mari iyi inobva yaita shoma zvikuru.
Iye zvino asat November PDL yemuno muZimbabwe yanga iri 58,284, hafu yacho yanga iri about 29,142, quota yanga iri 14,571. Saka it means kuti iko kana pakota chaipo chaipo hatisati tasvika. Problem inoitika ndiyo kuti 6,480 yandataura ndi ndiyo ichapinda mubhengi. Yapinda mubhengi imomo inobviswa macharges nebank. Finally pensioner anozowana kudai iri kuma lese kuma 5,000 iyoyo haisi kuwanikwa iri keshba, achaisendi achaiswaipira kana kuti kuitransfer kubva kubank kuisa kuecocash. Saka finally pensioner anenge achizowana mari inenge kuma 4,000 yaanenge achiti ndiyo yandinayo panapo. asi zvinozoitikawo kandi zvekuti zvo paunondotenga kuchitoro uchiswipe nemaprices atinawo tinovimba unokwanisa kungotenga zvinhu kuda zvitatu.
Vashandi vemumakambani nemuhurumende vanobatirwa mari pamwedzi nenasa kuti vazopiwa kana vave pamudyandigere kana kuti vakaremara vari pabasa. Asi kwemakore vashandi vagara vachichema-chema kuti uori unotyisa unoitika munasa unopa kuti itadze kuvapa mari dzekuti vakwanise kurarama. NASA inoti hayo chimwe chiri kuikanganisa inyaya yekuondomoka kwaita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.